haiti dambudziko rine vanhu izvozvo zvinzekuti akapuwa maRTGS oadii nekuti haisiri mari inoshanda kumaketi kwatiri kuenda kutenga zvinhu uko kumaketi kuri kudiwa maUS dollars hakutombodiwa zvavo zvegold zvataura izvi maketi ya100% dollarized 90% to 100% yematransaction ari munyika aya maUS dollar saka kwakurutanga imwe nyaya yetisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhando yepamusoro hazvisi zvakashanda kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins yavakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikanisa rete ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti komina yacho ndo imwe chete asi vakuunza currency number 3 kunonzi digital currency inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari kuchimani mani yada kunotenga chingo unoishandisa sei saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekuperekwa hazvishandi thats in short
asika vari kuti iyi imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuzimbabwe riri kuramba richishaya simba
tikatoti nyaya dzedigital currency dzakuuya kunyaya dzemaduty coin all those things which we are still grappling with chii imhukai onai sei tichikutambudzika nazvo tosa mhuri yezimbabwe kwete inini asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here nekuti ukaita polisi unonge da kuti vanhu vakomuke kuuya kudirection yauda kuti vaende vechibehavha nenzira dzauda kuti vaite sekuti ukaita gold kuti musatenga mari maus kana mapuwa masimdora chitengai goridhe vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe varega kutenga maus saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin saka zvinoshanda sei padigital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndounonesa vanhu mucommunity yezimbabwe ende haisi yakashanda inoshanda kwemaketi inenge iri ine financial debt nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vashandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina indaneti kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yanga yakadhairefo mapazi ehurumende asinene chinoda neproduction sekuti ministry of defence and war veterans aipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pacho zvayo inofanira kunge ichipata home kumamaministri yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukano saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutenga foreign currency rete yotiza iri chamuramba mumhomo saka kwandiri havisinoshamisa hazvisi kufambidzana nemari dzokutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo